Yanga iri mwedzi mitatu yakaoma yekutsvaga rutsigiro yanga ichiitwa na Leslie Gwindi va Trevor Chaos Joe va James takavada pamwe na va Philip Chiangwa. Asi mangwana mumwe wavo achange achinyemwerera mushure mekunge asarudzwa semutungamiri wenhabvu muZimbabwe. Varume vana ava vanga vachivimbisa zvakawanda asi zvave kune vezipa kanzuro kuti vasarudze wavanofunga kuti ndiye akavapa urongwa hunogutsa. Veruzhinji vane pfungwa dzakasiyana-siyana kuti wavanoda kuti atungamire zipa ndiani. Vaimbove muridzi wepembe vaSam Hamandawana vanoti ivo vezipa kanzuro vasaite chidzimira vachiti ivo panguva ino pari kudiwa munhu akambopinda munhandare kukava chikumba chacho uye anoziva mafambisirwo enyaya dzenhabvu.
Tisu mbora tutarisira munhu anoziva bhora, mutemo yebhora, anove munhu akamboritamba, akarikocha uye akariadministreta. Tinokwanisa kusabhura chimwe pazvinhu zvandataura izvo, hunge munhu akamborefura bhora kana kukocha, munhu ane ruzivo rwebhora.
Pane vari kukwikwidza pana vana muzvina bhizimisi vaviri vachiyangwa navakeaosi Joe vaimbove mutungamiri wezvikwata vaGwindi nevakambotamba nhabvu yepamusorosoro munyika nekumboita Soka Star of the Year vatakawada. Nhengo yemaWarriors Fan Club vaStanford Makwiro vanoti pachinzvimbo ichi hapasi kudiwa munhu ane mari kana anoti anoisa mari musangano sezvo vakawanda vakaita savakabhedhuve vakapinda vachishandisa mari asi vakakundikana kusimudza nhabvu. Mongorori wenhabvu vaEndrew Rhodes vanoti pasvikwa iko zvino pakaoma zvikuru vachiti semaonero avo varume ava vari kupinda musarudzo iyi pasina ari kutungamira.
Nyaya yemaelections yezifa yakatiomei nekuti apaya apa anohwina chaya chaya haasi kuonekwa.
Kunyange hazvo vatsigiri venhabvu vaineva vari kutarisira kuti ndo anofanira kusarudzwa havana mavhoti musarudzo iyi sezvo basa iri riri mumaoko emakanzura ezipa ayo anosvika makumi mashanu nemasere. Aimbove murayiridzi wemaWarriors Misheki Chidzambwa anoti vezipa kanzuro ava vanofanira kumbokanda pasi zvechioko muhomwe vasarudze munhu anoziva zvenhabvu.
Tiri kuti chimbosiyai zvemari ivai neruzivo rwebhora.
Kunze kwesarudzo yemutungamiri wezipa kuchasarudzwa zvekare mutevedzeri wake. Chigaro ichi chiri kukwikwidzana vaOmega Sibanda navaLincoln Mutasa. Vamwe vanhu gumi vanosanganisa vaimbove muridzi wepembe akamboita mukurumbira vaUfred Mukuna naEzai Kasina uyo uyo akambotambira maWarriors vari kukwikwidza zvigaro zvina zvekuve muzipa board. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.